Msangano wechipiri newe Wednesday msangano yekutanga of yatingati a series of meetings that tinenge chita nemapato akasiyana siyana saka tinotanga ne Tuesday tichisangana ne one of the political parties Wednesday tinenge tineimwe wo political party tichidaro kusvika tasangana nemapati atingati ma major political parties chatinonyanya kuti taure nawo kuti constitutions havo dziri kuti chii pa 50-50 yaka createwa ne constitution kuti they should be 50-50, they should be gender equality, vana baba nana mai ngavainzane. Saka pama elections tinoona kuti pama elections ataita for a number of times madzimai anenge ari mashoma zvikuru. Chimwe chinonetsa madzimai yatishatakaona ndechekuti mamwe maelection atinoita anenge ane political violence kurwisana kwemapato. Saka madzimai anobva adzokera sure because madzimaiwo pachavo havafariri zvinhu zveviolence. But pakaita environment ine runyararo tinofunga kuti vana mai vanogonawo kupinda vari macandidates vakawanda.
Kana mukawana bato risina mbirairo mukumbiro remutemo raro isina kunyatsomira zvakanaka munoita sei nazvo?
Isisu secommission hatina simba rokuti tiite force, asi zvatinoita kungoti tinoadvise kuti kana muchida kuti mutevere zvinoidiwa neconstitution chiitai makadai pakugadzirai constitution yenyu ipewo gender equality negender balance. Tinofunga kuti mapato mazhinji anofarira kuti vatevere zvinoitwa constitution, but tofanira kuziva kuti zvinhu izvi hazvingoitiki overnight, zvinotora nguva. Saka tinenge tichingoda kuti every election tinge chiwedzera manumbers emadzimai. Pari zvino pane constitution yedu inoti pane 60 seats dzakachengetedzwa madzimai chete. Varipo 60 years zvino paparliament iri kupera manje manje. Pa next parliament 60 dziya dzinenge dziripo dzemadzimai chete. But after this next parliament panenge pasisina reserved seats, inenge ya open competition. Saka tinengechida kuti pa stage yatinosvika ku open competition madzimai ange a increase awedzera kupinda mu politics so that there is equality. Yes,
imini musokuona kwenyu mafungiro namaitiro anoita varume vechitema African men, munoona sokuti zvichavaitira nyore here kuti vanzi masimba muparamende vainzana?
Hazvisi nyore, asi chinhu chikuru kudzidzisa.
Nebasa ramaita kusvika pari zvino, chii chamasangana nacho chamakaona sokuti chakaoma zvikuru?
Chinhu chatakaona kuti chakaoma chinoitika ndechekuti madzimai kazhinji havadi kuvhotera mamwe madzimai, vanoda kuvhotera varume. Saka tinoda kuti tivakurudzire kuti no, mufanira kuvhotera because vanhu vazhinji vanovhota munyika muno madzimai. But havadi kusapota mamwe madzimai, vanoda kuti vasapoti vanhu vechirume.
Munofunga kuti chii chinokonzera kuti madzimai aite izvi?
I think tikatarisa history ivanhu ndeyekuti vanhu vajaira kutungamirwa nevarume. Saka hatisani tapfungwa dzedu hadzisani dzanyatsochinja kuti no, madzimai vanogona kutungamirawo.